Vachitaura nhasi muchinoi, mukuru weCross Border Association muzvari Fari Chadimana vachirongwa ichi chichayamura vanotengesa kuti vakwanise kuwana mari yekuAmerica kuti vanotenga zvinhu kune dzimwe nyika. Muzvari Chadimana vati bazi ravo richakwanisa kuita kuti vanhu vapihwe chikwereti kuburikidza neHomelink iyo inenge yapihwa mari nebhanga guru renyika.
But ndibatisirewe papo e-cash, munenge madeposita cash. Bond renyu muagribank monyorera tsamba yenyu inobva kuassociation munoona mobva manowana US dollar.
Vanhu vanofungirwa kuvhura mabhuku ekubhanga nemadhora mashanu chete nebhange reagribank uye kuti munhu ave nhengo inozopihwa chikwereti anofanirwa kubhadhara mari inoita madhora zana iyo vazhinji vanoti yakawanda. Vabhasi Ushana avo vapinda musangano wanhasi vati madhora zana imari yakawanda uye vanokurudzira kuti dai yadzikiswa.
Zvekuti mari yokustart a business too much, $100 yose. Isusu tiri kuda kupinda business kuti tisina mari. That's why tichidii mari yatikutaura isho yakawanda. $100 is too much, vanhu vari kutambura mari hatina.
Mumwe mudzimai anoita zvekutenga midziyo yemumba nezvekupfeka kuTanzania, amai Cornelia Sande, vanoti vanotenda maruva vadya chakata sezvo pane zvirongwa zvakawanda zvakambouya asi hapana zvavakawana.
Kunzi zvandotaura kuti mai veagribank vakauya kunonzi vakauya kwedu kumusika yemumavheji zvikanzi tauya tikuda kupa vanhu zvikwereti ma300 unobhadhara after 3 months. Vauya vanhu kuenda kunotisa zvimapepa kuita semazvai panoitika zvinhu zvaka mamari kudai nanhasi vakabhadhara vanhu kafotokopi machiko nanhasi hakuna chinhu nanhasi agribank varidzi vacho agribank vakatouya amene timboona izvi.
Mushandi webazi reSmall Medium Enterprise kana kuti SME vamuzane nhamo munyaradzi vakurudzira vanhu kuti vashandise mari yavachakwereta kutenga zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika kuti vawane mari yekuAmerica.
Vari kuita value addition yavo, vari kugadzira dovi ravo. Handiti we are a farming nation. Let's value add our products so that we export, so that we generate the much needed revenue, forex.
Muzvari Chadimana vakachamadza vanhu vapinda mumusangano wanhasi vachiti vanotora mari yechikwereti nebazi ravo vanofanirwa kutaura zvakanaka pamusoro penyika nevatungamiri kwete kushoropodza nyika kana vave kunze kwenyika.
And macrossa border hakusi kwekuti macrossa border macrossborder votambiri yekutaura nyika yedu yazodai yakazoshata. Isusu tinotarisira kuti macrossborder vaya vanhu vari principled, vanhu vanoziva kuti isusu tiri kumiririra nyika yedu. Woedza zvakanaka woedza zvakashata, kana takufudoko zvese zvakatinakira, handiti todzoka tochema hedu kunoko.
Asi mumiriri wecrossborder association muchinoi vaClifford Kupeko vanochirongwa ichi hachishandi nezvematongerwo enyika sezvo chiri chebhanga guru renyika iro rinotevedzera zvinodiwa kana munhu achida mari munyaya dzezvemabhizinisi.
Inini handidi kutaura kuti pane rutsigiro rwokuda kutsvagwa nehurumende nekuti iyi mari iyi haiziri mari iri kubva kubato reZANPF, iyi mari iri kubva kuhurumende yekutungamirwa navamugabe. So hurumende ndo iri kuona kuti aiwa vanhu vedu vari kuda kuti vange vachiwana mari.
Munhu anenge ave nhengo anokwanisa kutora mari yechikwereti inosvika madhora chiuru iyo anobhadhara kwemwedzi mitatu yava zvikamu zana nechimwe kubva muzana. Mari yechikwereti inobuda mazuva matatu kubva painenge yanyorerwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.